Izvi zvaitika apo gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vazivisa paramende zviri kuitwa nehurumende mukubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri. VaMoyo vanovesa chigaro wekomiti yemakurukota ari kutungamira basa rekubatsira vanhu vakabatwa necyclone Idai vati hurumende ichibatsirwa nemakambani nemasangano akazvimirira pamwe nedzimwe nyika iri kuedzana pose painogona napo kusvitsa rubatsiro rwakaita sechikafu, mishonga, mbatya nezvimwe kuchimanimani nechipinge. Vatiwo vari kubatsirawo kuchengeta vakafa uye vati uwandu hwevanhu vakafa huri kuramba huchikura uye mumwe mitumbi yevanhu yakatoenda kuMozambique nemvura. Mumiriri wedanga mvura muNational Assembly vaProsper Mutseyami veMDC vati cyclone Idai yakauraya nekuparadza misha nezvimwe zvakanyanya nekuti vanhu vainge vasina ruzivo kuti iri kuuya.
Inini sehurumende makatoziva kuti kukauya cyclone mvura ikawanda inodzika muzasi, yadzika muzasi inokuwadza vanhu vari mubani. Chii chamakaita sehurumende kuti mutore vanhu mubvise vanhu? Cyclone isati yaitika kubvisa vanhu vese vari mubani kuti vaiswe kunzvimbo yakagadzikana. Chakakonzeresa kuti zvinhu izvozvozvo zvisaitwa chii?
Imwe nhengo yedare iri inobva kumanikaland amai Linette Karenyikore vati havana chokwadi nezviri kutaurwa nehurumende pamusoro pezviri kuitika kudunhu iri nekuti zviri kutaurwa navamoyo hazvienderani nezviri kutaurwa nehama dzavo dziri munzvimbo idzi.
Ndaidawo kuti kuna minista machief ari kuMozambique ari kuti iwo tine vamwe vanhu vedu vakatorwa vaenda kusaidi rekuMozambique. Saka minista ndaidawo kuti ndinzwe kuti zvii zvavari kuronga kuti mitumbi iyoyo yevanhu vari kusaidi rekuMozambique vaone kuuya kuno kuZimbabwe.
Mumiriri wekwekwe Central vamasango matambanadzo vatiwo vanoshamisika kuti hurumende yakatadza kubatsira vanhu kuchimanimani asi iyo iine mauto nemapurisa.
Ndinoimba kuti this is the time yatinofanira kudemonstra senyika kuti sinzi hatisi kutarisira hondo munyika muno ndiyo hondo yatatatarisana naiyoyo yataifanira kudemonstra senyika kuti we are well kept and we are prepared to fight to make sure tabatsira mhuri nekukurumidza. And ndinoda kuti nditi minista, yes, muri mubig trouble. Ko zetarapi hamunambotaura kuti zetarapi tinoione kana zvaipa umu inozara munomu ichimhanyisa vana vanotengesa munzira kuko vakaende here?
Vachipindura mubvunzo iyi vamwe vati hurumende yakasvitsa shoko rekuuya kwecyclone Idai asi vakati vamwe vanhu havana kuteerera. Vakumbirawo nhengo dzeparamende kuti dzivabatsire kufambisa shoko kana pave kuda kuitika dambudziko rakaita seiri.
Short of forcing people kuti ibvai zvavasina kuita ndo zvaita kuti zvizosvika patasvika. Asi vanhu, Mr. Speaker, vakakwanisa kuti vateerere shuwali vakasurvivor. Kuna vamwe vakasurvivor vaitova panzvimbo dzakashata vakazosara pachitogwa dzimba dzavo dzichitogwa dzichienda asiwo vasurvivor because vanga vateerera either through radio kuna management committee.
Vamwe vabvuma kuti pane zvimwe zvakatadzwawo nehurumende zvakaita sekuti dai migwagwa nezvikoro munzvimbo dzakasvika cyclone Idai zvakavharwa dutu mupengo iri risati rasvika. Vatiwo mashoko avaburitsa sehurumende ndeechokwadi asi vakati pane zvimwe zvitsva zvavari kuwana zuva nezuva sezvo paine dzimwe nzvimbo dzange dzisiri kusvikika kuchimanimani nechipinge. Zvichakadai mutauri weparamende advocate Jacob Mudenda vakumbira nhengo nevashandi veparamende kuti vabatsire vese vakawirwa necyclone Idai nezvipfeko, mari kana chipi zvacho chavanokwanisa. Mune imwewo nyaya sachigaro veGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musara vati zvichitevera kuparadzwa kwenzvimbo inosvikira zvikepe yeBeira kuMozambique necyclone Idai gorosi ravakatenga ravi kuzosvikira kuMaputo rouya kuHarare nekurutenga.
Tiri pakati peurongwa hwekuti tiwane chikepe chiri kusvika yezvino kuMaputo chopinda nomuchikwalakwala kupinda muZimbabwe hecho nerutenga kuya kuno kuHarare. Saka urongwa hwese hwatiri kugadzira tichishanda neavo vakatipa gorosi asi kuri zhinji toti hapana chekuti vangave nokusuwa kana kuti vaite panic buying. Urongwa wese uri kugadzirwa.
Vamusarara vataura mashoko aya kuvatori venhau kuparamende mushure mokunge vatadza kupa umbowo kukomiti ya paramende inoaneje kurima mairano ni mashandiro esangano ravo. Saachi garo we komiti iva Justice Mayor wa Yajena vati wa msarara ni vamwe vavo vahu ya vasina ugazira shakakwana ni kudaru wacha tsuka shikare mkatime mashundu maviri alikutevera. Ndaka mira Studio 7 Mwarare, ndini Godwin Manguja.